A very good evening to Zimbabweans and all those listening to us now from Studio 7, The Voice of America. Today is Wednesday, December 4th, 2019, and this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkoma.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are talking about the festive season and how Zimbabweans in the diaspora are helping friends and family members back home.
Prices of most basic commodities in Zimbabwe are now beyond the reach of many ordinary people. While most farmers are crying foul over sharp price increases of inputs and fuel, especially diesel.
For years, Zimbabweans in the diaspora have been helping prop the economy through remittances.
During holidays, many also go back home to be with their families and friends. So, today we want to hear from you, wherever you are. Are you going home?
Yes, that's the question in Tunga. What are you doing to help those back home? If you are not going back home to have a decent Christmas, they need something from those family members and friends in the diaspora. Or are you sending money, groceries, or you are visiting like what Ntunga is going to do?
Indeed. Jonga kunjalo, siya lamukela emsakazweni we Studio 7 kuhlelo lwe Diaspora Forum. Lingaba litshona njani emakhaya. Uhlelo esingalo lamhlanje siqoqela sendaba. Lutaba lokuthi sesifikile phela isikhathi sekhefu lekhisimusi le new year iyalandela maduze nje. Umbuzo esibuza kini ikakhulu abakudiaspora kathesi kulolu hlelo ikuthi lonyaka liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya emidenini liyebona izihlobo labangane. Mbona sokusela amaviki amathathu kuphela lensukwana ezithile ukubana kube likhisimusi. Umumo siyakwazi ukubana kawumanga kuhle abantu abaningi esenke ngakhuluma labo, hhayi bayakhala bathi ha ngomumo osekhaya okwamanje kasibona ukubana sizafika, kodwa sengikhulume labo bayathembisa ukuthumela amachangana ikakhulu abase-South Africa. Amachangana bheki bathi hhayi bazathumela mpela orayisi, impuphu labo bani bani, imuli ukuze zikhona ukudla ikhisimusi edecent ebonakalayo layo lonyaka, ngoba umumo mubi, indlala ibhahile. Ngokutsho kwenhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ezigoqela i-WFP, abantu abafika 7.7 million eZimbabwe bayalamba sikhuluma nje badinga ukuphathiswa ngokudla, nearly 8 million ongangokuthi more than population yabantu beZimbabwe kuyalanjwa bakithi. Ngakho sifuna ukuzwa kini lamhlanje abakudiaspora, ekubana njengoba ibhahile kangaka indlala liza kwenelisa yini ukubuyela ekhaya, liyezibonela lana ukuthi kunjani, kumbe elizabathumela izimali lokudla abasekhaya izihlobo labangane phela labo bakhona ukuba lekhisimusi enhle. Yilo udaba esingalo lamhlanje, Jonga.
Ngongu vadiwa vateriri nevatariri vanoda kupinda muchirongwa, titumirei pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Makangotumira namba dzenyu ipapo tokufonerai kuti munge muchipinda muchirongwa. And also remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com. Nasi tikutaura nenyaya yezororo rekisimusi ratarisana nenyika. Ndofunga kwasara masvondo matatu kuti nyika inge ichipinda muzororo rekisimusi, asi tinoziva kuti kubva panangopera November kusvika iyo zuva rekisimusi, vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa vanenge vatotanga kutumira zvinhu kuenda kumusha, zvingava mbatya dzekupfeka, chikafu nezvimwe zvakadaro. Gore rino tiri kunzwa kuti zvinhu zvine zvakati omei zvakanyanya muZimbabwe nenyaya dzemitengo. MuZimbabwe mitengo yezvinhu zvakawanda iri kunzi iri kukwira zvokuti vakawanda havachakwanisa kunge vachitenga zvinhu izvozvo. Varimi vatiri kutaurawo navo vari kutaura kuti mbeu nefotereza hazvisi kutengeka. Vamwe vari kuti dai zvainge zvichibvira vachizvitorawo kunze kwenyika zvichipinda munyika zvakareruka. Tinoziva kuti veZimbabwe vana vari kunze kwenyika magara maamuchisimudzawo upfumi kuburikidza nemari yamunotumira kumusha yatingati maremittance. Zvinoita kuti mhuri dzinge dzichirarama kumusha wekufamily support. Asi vakawanda vari kuchemawo kuti hongu tinogonanga tichitumirwa mari nevana nehama vari kunze kwenyika, asi mitengo yechinhu mangwana unomuka ichinzi chakwira. Takaona kupera kwesvondo ntunga chingwa chichinzi chakwira kubva $14.75 kuenda $18. Yes, saka unenge uine mari muhomu wakangorara nayo chete mangwana inenge yasiyiwa
nezvazvo.
Saka vazhinji vari kuda kunzwa kuti imimiwo muri kunze kwenyika zvii zvamuri kuita, muri kuendawo heri kumusha? Vamwe vanotaura kuti aiwa ini handisi kutumira mari ndoita zvokuenda ini. Vamwe vachiti aiwa tatotanga kutumira mari kuti vanhu vari kumusha vange vachibatsirika. Vamwe vachiti atangawo kutumira magrocery nanamalaicha nemachanganbeg. Ndozvatoda kuti tinzwe tichikurukura nezvazvo nhasi muchirongwa. Tifonerei muri kwese kwese kwamuri. Regai tinzwe kuti tine vatana here parunhare ntunga.
Ndipfunge ndofunga mfeso wedu achiri kutsvaga uya mhene kuti havasi kubatika, asi inyaya yenzara jonga. Sangano reWFP riri kuti nemamwe masangano anobatsira vanhu nechikafu hazi 7.7 million people vakatarisana nenzara.
Ndiyo yatingati 50% yepopulation yehwandu yevanhu vevana veZimbabwe. Regai tinzwe ntunga tine munhu parunhare. Alo. Hello.
Hello, Kazwai.
Magadi baba.
Tripo magadi zenyu.
Ai vandiri mupenyu. Ndiana vatiri kutaura navavo.
Muri kutaura na chigocha Elfas
Chigocha. Mukoma Elfas Chigocha, muri kupi mukoma?
Ndiri muLimpopo, mudhorobha rinonzi Mukopane, mumusha unonzi Mushati.
MuSouth Africa.
MuSouth Africa.
Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Alright, inini se maonera ndiri kuita ndekuti ndakatoona zviri nani kuti hama dziri kumusha vanenge vavhara zvikoro vaya vaya tovatumira matickets vouya kuno kuosko chivo holiday, nekuti iwo ukabva panapo kuti ndiri kuenda kumusha ndikundoona hama unosko shungurudzika zvaunongoona chete unobva nyatsoona kuti no anyika dzokera kumasure sure 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 kuti holiday haizombonakisi. Zvinotinge zviri nani wachidiza vachiuya kunoku muchienda kumamoro muchidaro daro kana holiday dzapero wodzokera kumasure. Ndozvationa zviri nani.
Ya muri kutaura mukoma Elfas ndoye inonzi hanzi mwana wehuku anodya aripo. Vamune muinawewo ndavanenge vachinakidzwa ko vamwe vasarawo kumba veukamawo nokuti hamuzi vakwanisa vese kuvauyisa kuSouth Africa.
Aiwa vanin'ina vato kuno wese umwe akasvika kunoku manje manje nenyaya yekuti madoctors akastrike anorarama nemapilizi 6 types emapilizi akatobva kuna India kundoitwa
nenyaya
yekusamira zvakanaka yemuzvipatara. Takatoona kuti zviri nani kuti auye kunoko. Saka vazukuruwo futi vanenge vatarisa kuti ndodyawo maholiday kuna sekuru ndopaanodii ndopaanoona mukana wokuuya kunoko. Saka kuti uzoti no kuna natete kuna namai guru mudzimai womukoma kuna
natsano hanzvadzi dzaadzimai varamu vanenge navadzimai.
Right, ngatichendei pambikiri pafood security. Food security apa chakakanganisika chaizvo munguva yekudzanzi ndikire land redistribution zvimwe zviri fast track redistribution chirongwa chi hachina kuitwa zvakanaka ende kitenge chisemurongwa ba henge iri nzira yekuwana vote because tikati tikwanzo kuenda kuma vote sana varuma vakazoti vari kupa vanhu land iwo atogowana mafarm tikuzwa izvinezvi kuti umwe mukono une kuti ine mafarm asi ka farming is a business haungagoni kuti ungaende kunorima kufarm ikoko uko kufiscus kwakavhurika ndiwo akabata makindi ori kutoroko chausachiko ndi maruku tora mahara kusaka mafama achasenze uyo akatorawo mangani uyo akatorawo mangani uyo akatorawo mangani saka mafama akanaka ane infrastructure akatase madengu nezvinhu zvokudiridzira akatorwa newanhu wane iwo wacho watikutaura nezvavo saka hapana production ingaitike nendava kubvira kumakarekare kudya kwaizotengeserwa dzimwe nyika wana Malawi wana Zambia kudarodaro kusadhakiseiyai kwaibva kumacommercial farmers ndiwo macommercial farms acho akabatwa ndobva atorwa nevanhu handiti wasikuashandisa ndosaka situation yakadai hongu mvura haina kunaya asi kamu mafarms imomo mune infrastructure yakaita semasiva dams ndozvinhu zvaigona kuraramisa nyika idzi mari dzatari kuita zvokubatsirwa nadzo idzi taigona kubatsirwa idu toita zvimwe tofambira pamberi saka kuti zvinaka zvingagoni kunaka nendawa land rakabatwa nevarume vasikugoshandisa nendawa evanhu wacho wese wakadzokora kudhore fiscus uko handitika saka food security changogara iri problem tichingoramba tichingopomera global warming kuti mvura dzisi kunaa zvakanaka disenthat but chikonzero chiri papapo nyika ine mari yakanaka chaizvo chaizvo yekuti ingagoni kuita madens zvese zvakauya tichizviziva kanzirira yatakaita ndeipi
pamadrout acho
hangoasi zvakauya tichiziva
mukoma chigocha munogona kukuluma futi here ndevele
okungaenziyo rapo
vere kuluma baba kuluma vachele vachele
uyatumeza ina machangana achigocha
nifunde kuvuna vayo emachaiskova auya navafunde eluveve secondary
hawu yebo kuhle kakhulu so njengoba sokungudisemba uyathumeza ina ama-groceries kumbe uyahamba ekhaya
uya nyii vhere makutakuda kuti vantu vavana vavhere vazimisere kakhulu kusupportejao yazo intoto yemumbuso sekaya ngazi ngumbuso leyo yini ngani ngoba nakuvona mina vhere lova kuti vane mani ama-results lawo ama-elections lawo ama-results angu-3 manje sizalandlela ipi uhluvoni kuti into yakhona ariqua from the beginning into lezi ziyani ukuhlangana ngani ngoba there's no confidence into the government why because the majority bayabona ukuthi into leyi yariqua leyi saqilwa la injabulo lena yenzakala lapana kukhisha umdala lapha kwakuyijabulo kuthi ora njokosokuphuma umdala ama-elections lawa lapha yeze lapha sabakhipha so ke kwaguquka ngani ngoba yantshontshwa into leyana usathumala abanayeouro wayephuze nebhemeni adasonno rayithi so kubi mntakamama ukuthi mina ngizibone mina ngisithi ngekhaya mina ngiyothengisa umkase-$17 soesokuthi hayiayayayi akuyeni mina ngithatha abazukulu bami abanamaphasipoti laba abanganamaphasipoti hard luck abanabami bakhona lapha bayasebenza nabo bathathe ezinye izihlobo obunye nabo thathe ezinye izihlobo abantu sizothini sizokudla impilo lapha e-South Africa la kuze sekulunge kwelinye ilanga but I don't know when ngoba into ekhona yokuthi eziphethwe ngabantu ukuthi abana-direction into abayifunayo ngokuphela yokuthi bathathe imali ku-fiscus laphana zibe ngezabo nansi imali yaphuma e-china laphana e-china yakhipha ama-millions athile bona baqamba aphansi i-amelika yakhipha ama-yobhat 3 something millions mase bekhuluma umthuli nobila baqambe phansi enye leiya ngaphi bathatha benikane izinduna ney'nkosi bahamba ngama-4x4 but ama-doctors bahamba ngem-12 ngani ngoba izinduna ney'nkosi lezi ukuthi bazithenge ama-40 lawa adulayo lawa ngikwenzela ukuthi bancindezele uzulu osemakhaya ukuthi esigabeni sami mina akunamuntu ozavotele badlele ngasizanu p f yinto esibambile emakhaya sasiwa ubona ukuthi khona i-m d c ibuse emadolobheni lapho ngena nduna nenkosi izanu p f ibambe ngale makhaya lapho kunozulu omningi yiko lapho into yakhona ihamba kabi kwaphandle so nyake ngizwe nje ubabuchuma lapho ekhuluma ukuthi kwaba unit wakodi that was a forced thing ngani ngobodabengoba sebebanjiwe sebebafasisebebaemajele abantu bebulawa in thousands every day ufoseva nje kuphela ukuthi khona izapu p f izapu ingene kuzanupiyefu ukomwabona kuti abantu bayafa kwaba indaba yokuthi no wenza ukuthi abantu bengafi wazenze ngathi ubambane nabo
siyathuma
bona babele kube sikhona isibambene sibambene hayi sabambana sabambana for the thing
siyabonga mnumzana Chigocha kahle sithatha abanye abalaleli kodwa hayi siyabonga ungena kuhlelo
Mbonge kakhulu basela. Yes, hello.
Hello.
Eh, ndiyanabo.
Ndoz Wilbert Mukori.
Lwa Mukori makadiko.
Tripe makadiko varume.
Dai vatiro vapenyu.
No, nyaenda chinotara naende ndi remittance.
Yeah.
I think as a nation, we've got to realize kuti the issue of remittance, although I applaud every Zimbabwean who has helped their relatives or family back in Zimbabwe. The reality is it was only supposed to be a short-term measure. It did not solve the problem. We have been sending, some people estimated as much as $2 to $3 billion US dollars back to Zimbabwe for the last 20 years, a year, for the last 20 years. And yet the economy has continued to go, to get worse and worse and worse. And now we are facing a situation where people are dying. Barume. Manuariku famo muspatara. Amna ma doctor, amna ma nurse, amna mshonga, amna equipment. Nothing there. That is where we should be looking at. Yes, remittance is there's nothing wrong with it, but it's only meant to be a short gap measure. And I think they fail to appreciate that. And I think Zimbabweans should really wake up to that reality now. You cannot continue to think the nation will be sustained by remittance. Mm-hmm. No. We've got to solve the problems. And yeah. The problem has been bad governance. President Mnangagwa, when he got into power 2 years ago, he promised he was going to have zero tolerance to corruption.
To corruption, yeah.
How many of those corrupt people who have been looting the diamonds have been arrested? How many dollars has he recovered of that of the looted wealth from the diamonds?
Mm.
Zero. He has not arrested one person. Last year, those elections, we can bury our heads in the sand and pretend they were free, fair, and credible. They were not. Every other organization, including the Commonwealth, that observed the elections, they say those elections were a farce.
Mm-hmm.
And as long as we have got a pariah state in which it's ruled by corrupt, incompetent, and vote-rigging thugs, Zimbabwe is not going to get out of this mess.
Right.
And we can send all we are earning, those of us who are outside the country, we can send all our salary back to Zimbabwe. The situation will not get any better. Mm-hmm. It will only continue to get worse and worse.
Then should I wish
because right now, immediate relatives. They've got to send Ryan Rose.
Ndoda nani ndaku vunza wamkori kuti
kutumzira Ryan Rose Mario pa Christmas pana.
Nani ndaku vunza wamkori kuti zvino muri kuti damudzwe rinofanira kugadziriswa. Ringa gadziriswa nemuto upi nekuti vari kunze kwenyika tinongomanikidzirwa kutoramba uchicheuka hama dzako dziri kumusha.
But isusu vari kunze kwenyika, how many of us have said that we must correct the problem of bad governance?
Mm.
How many of us last year, for instance, stood up and say, no, those elections were not right? Mm. We all buried our heads in the sand and pretended they were free, fair, and credible.
Mm.
And yet we know. I mean, if you live in UK, USA, Canada, Australia, and you still do not understand the bare essentials of what constitutes a free, fair, and credible election, God damn it. You know, Varume, I think I did good. That is that I was free, fair, and credible elections.
Hello? Yes.
Aiwa, tikudaro.
Aiwa, maita basa zvikuru vamukori tichanamba tichikubatai.
Thank you, thank you.
Thank you so much. That's one of our regular callers, Mr. Wilbert Mukori. I think we are now joined by our guests. Oh, there's Dennis Juru. Mr. Dennis Juru, one of our guests, is the president of International Cross-Border Traders Association and is based in Johannesburg, South Africa. Vajuru, to gamchira muchirongwa. Aiwa, kunotirwa penyu kuti na mukoma ntungamiri nkomo zvakare vari pano pachirongwa.
Eh, baba nkomo, ndakona.
Eh, kunja ni churu.
Christmas box thing akatatweni.
Lisendleleni zakuthumela wena uyahamba yini ekhaya njengoba umumo unje so.
Mina ngiyahamba kufanele ngibone ukuthi izinto ziyabe zinjani emgwaqweni emaborda zonke indawo. So kufanele ngihambe ngisize abantu.
Uzuthengile ama-groceries okuhamba la uphathele imuli?
Mina sengathumela kudala kungakabe nge-pressure. Sengathumela kudala.
Okay. So nxa ubathumela say even phakathi komnyaka ngenyanga uthumeza ukudla okunganani kumbe le mali enganani? We have lost Juru there. Inombolo zangkona mafoni besizama ukumfonela lapha earlier lomunye owesibili esizama ukuba laye futhi ose South Africa kodwa incingo zakhona ungani ziyahlupha kodwa abasanda sixhuma singumsakazo weStudio 7 njalo sikuhlelo lwe-Diaspora Forum. Lamhlanje sikhangela ikhefu lekhisimusi ikakhulu sikhuluma lana abakudiaspora kubana liyabaphathisa yini abasekhaya, liyahamba yini ekhaya kumbe lizabathengela ukudla liphathise lezi mali ngoba umumo mubi kakhulu. It's 21 minutes past 8 o'clock.
Ndungarikati mbonzwa zvikutaurwa nevatereri nevatariri vari paShona Facebook page. Hanzi namukoma Lawrence Manyise, namba dzangu idzondifonerei, tichakufonerai mukoma Lawrence. Then munyaradzi Kabaira, hanzi evening VOA watching from Zambia, tinotenda muchitoona muri kuZambia ikoko. Mukoma Mutupira Munashi, hanzi maswera sei muri yeZimbabwe, tiri kukubatai zvakanaka from Johannesburg Tembisa. Kuti mukoma Tolerance Chivondo, hanzi seeing you for the first time, thanks timu rangu, rambai makashinga, tinotenda zvikuru mukoma Tolerance. Talent Muchemwa, hanzi ndakubataiwo now, ndiriko kuzimu zvangu ndakachikora zvangu ndichikuteererai vakomana, chasara vhurai channel yeTV. Aiwa, tinotenda nekurudziro iyoyo, iyi pfungwa yakanaka mutunga yakuti hanzi tinge tichivhurawo channel yeTV, mikana yakabvuma, munoona taita. Then pana mukoma Love Mosi Wanda, wanyora nesindebele, handidi kuzonyatso kunyanyo ichikora sitereki sindebele, ndichati mwangu ntunga aiverenge. Tatenda John Chatora, maswera sei aiwa taswera zvakanaka. Then Brian Chiwavi Chiwariro, hanzi maine rakanaka, ndiri kunzwai loud and clear, ndiri muSouth Africa kuMpumalanga Bethel Town. Tinotenda zvikuru vateereri vose vapinda muchirongwa. Tinenge taane mumwe muteereri parunare. Alo.
Hello.
Ndiani avo?
Ini ndinonzi Sekuru Maisha.
Sekuru Maisha.
Maisha.
Mo Maisha, Sekuru Maisha.
Ndiri kuHarare kuno.
Maita basa Sekuru Maisha, mapinda muchirongwa chedu.
Nyaya yake ndongozvimbidzira mbonzwa anoita vari kunze kwenyika vachiti havasi kukwanisa kuya kuno kunyika kuno kuno kuti zvinhu zvakaoma kudaro saizvozvo. Saka nyaya yandida kubata panapa ndeyekuti imbobata ajonga.
Yes baba.
Ndava ndichiverenga Mateo chapter 24. Verse ya 38 na 39. Regai ndima ndataura zvairi kuita manje. Zvikanzi naJesu zvanga zvakaita panguva yaNoa.
Teverengai tiri kuteerera.
Zvikanzi vakanga vanhu vokwana vaiyemimba ndo vakaparadzwa nemvura vaya. Zvakanga vachidya vachinwa vachirora nazina netsika yese kusvikira mvura yazoya ndobva they were swept away by that thing. You know, this Christmas thing is more or less like the same thing.
Eh.
Yeah, Christmas here, yakaunzwana iwo.
Ah, Christmas ndinoenda kutobvunzawo imi sekuru kuti ndiani akaunza Christmas nokuti ndakangoberekwawo Christmas iripo.
Ndimi kamuri kuverenga Bible.
Bible hamuna.
Hamuna Christmas. Oh.
Saka waitako jonga chamada wandibatsira ndikundiwa nemukana wakati ukatara Mateo 24 verse ya 38 and 39 inoratidza kurondera this is Jesus talking.
Eh. Regai ndibva ndatoivhura panapa imi weringa enderera henyu mberi.
Alright, saka ndaandingoti ini someone must have misled us actually by saying there is Christmas. Even when Jesus was born, there was no feasting about Jesus' birthday. You can't find it in the Bible.
Okay.
Well, ngati tarisei nenzira iyi mukoma wangu. You know, Christmas, of course, in a murotinzwa here. Okay, ndatingati tarisei neimwe nzira. Hongo, Christmas nde vatedi, vechi Kristu. Asi, izororo zvakare, whereby vanhu vakawanda vari panze kwenyika kwavari kudzokera kumamisha. Vachinosangana uye vachifara nemhuri neshamwari saka we can also look at it from that perspective kuti handiro holiday rema Christians chete because chero vasiri vatendi vari kutarisirawo kudzokera kuZimbabwe kumhuri dzavo vachidya vachifara handizvo.
All right, I agree with you on that particular point, but then it is, don't spoil this thing by saying it is about Jesus' death. It is nothing like that.
And those
people who don't
believe God, seguro maisha atina kumbotaura takananga ane Christmas. Ndofunga kana mama teerera istati point yedu sekuru yatiri kukurukura ndeyekuti nguva ino yezoro rekisimusi negoredzva vanhu vari kunze kwenyika vakawanda vanoenda
mirai ndipedze
sekuru regai ndipedze imuda kurambidza vanhu kutaura nezvakrist here kana kuti thank you so much. Isisi tiri kutaura kuti ndonguva inoungana vanhu mafamilies neshamwari tichibvunza vari kunze kwenyika nyika kuti zvii zvamuri kuita vari munyika kuti zvii zvamuri kuita saka tino aiwa imi muri kurirambiriri kuti Christmas.
Okay, tatenda mukoma
ngaiti tori mwe mutereri tinotenda sekuru maitsva. Alo, tine mwe mutereri parunhare.
Hello,
yes, ndiani ari parunhare?
Charles Manyongodo.
Mukoma Charles, muri kupi?
Ndiri kunonzi kuCape Town kuusta
munye os Manyongodo.
Manyongodo yokugoko kwamanoti.
Aiwa, pakanaka, tinotenda. Mapinda muchirongwa mukoma Charles, titaurirewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Nyaya tiri kukurukura yakaoma kuti tiinde kumusha zvakaoma. Mazuva ano sadza kumusha hakuchina. Grocery hakuchina. Saka kwakakaita mari yetransport kuti uende kumusha wotongoona zviri nani kutumira mari yechibage neshuga kuti vana vatambewo Christmas.
Saka imi mune muchiitei manje kana muri South Africa mune muchishanda here zuva iroro?
Ya, isusu tiri masecurity South Africa vakatovhara vemakambani saka hatitombowani mukana wekuti titombovhakacha.
Right, saka chandoda kubvunza ndechekuti chiri kutaisai kudzokera kumusha paChristmas ibasa here kana kuti kushaya mari nokuti pane zvinhu zviviri apa.
Aiwa, mari tinayo but ukaenda kumusha mabhazi unoziva kuti paholidhi anodhura saka hakuzobhalansi kuti unotenga kumusha tiri kutenga svadza tiritenga tirikubhadhara maschool fees tirikutenga everything we are buying everything saka tizotora mari yatinoyetawana shomanonoyo tikwire bhazi kuenda kumusha.
I know. Aiwa.
Aiwa, tinotenda mukoma.
Tinotenda zvikuru mukoma. Charles, ndofunga vakunzwai kumati gokwe. Kwamanoti, kugoko kwamanoti, ndofunga vanzwa kuti mukoma Charles Mangodo, Mango Manyongodo. Mukoma Charles Manyongodo. Eh, vanga vari parunhare, vari muCape Town, tinotenda zvikuru. Hanzi aiwa, kumusha kuti tiende tinoda asi, dambudziko ndere kuti nguva dzezororo idzi, mitengo yemari yekuripira mabhazi inoti kwirei. Uyewo iwo vanenge vari pabasa. Asi that's someone saying it's tough for us to go back home because of two things.
Kunjalo jonga. Abalaleli bakhona abasilandelayo lapha ekhasini leFacebook. Kulobani laphana kulo mhlonitsha ukucacaphulo uthi yena I'm here listening to Zimbabwe's favorite radio. Siyabonga babuphulu. Kuzoba lovusi mpofu uthi wena akuvumi inkomo sizothumeza kuphela isimo ekhaya kunzima yikho ukutonga kwaro. Kuzoba lobanike laphana ubethu tsunga uthi wena uMangoye ulala eziko for sure eZimbabwe. Then uTim Hlabangana uyabingelela uthi wena amachono bakithi highlights yakubulisa. Hlabangana sekuhlelo lwe Live Talk Diaspora Forum. It's 8:30 and tonight we are talking about the festive season. If you are in the diaspora, we want to hear from you. Are you sending some money, some goodies, some Christmas boxes back home for friends and relatives? Or are you traveling back home this festive season, considering the economic challenges engulfing the nation, as well as the hunger situation? 7.7 million people, Zimbabweans, both in townships and in the countryside, are facing hunger. Sithathe one of our guests Ngovusumuzi Spanda oyisiphathamandla se-African Diaspora Forum South Africa. Baba Spanda, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga, ngibingelele, ngibingelele abalaleli.
Yes, sesibotshiwe.
Ziboshiwe zona. Kanti ziboshwa nje ake sitha kuze ukuba mhlawumbe ukuthi umuntu ayodla ikhefu uhamba nje okubangelwa kungahlaliseki akwabantu abaphuma kwelaseZimbabwe endaweni ezihlukahlukene nje khona lapha ezansi eningizimu yase-Afrika yonke jikelele. Ngoba sinabanye abakhala kakhulu lapha ngaseBotswana, abaphatheke kabi kakhulu, abasesimeni esingasihlanga osokubaluleke osokuze kwafika kuleso sigaba sokuthi kufanele ukuthi siyofika khona mhlawumbe sithole ukuthi singaxoxisana neziphathamandla zangeya ndawo kanye nalaba abakwa-United Nations ababheka amalungelo bokuphephela ukuthi sizwizwe kanti kuhluleka kephi ukuthi kulunga abantu laba abahleli ezweni laseBotswana elingahloniphi kakhulukazi amalungelo abantu abayiziphepheli ukuthi kunginxa yani UNHCR engathathanga amanyathelo okufuneka ukuthi awathathe ukuthi abasuse labantu abahlaliswe emazweni ahlonipha njalo amukela abantu abayiziphephele.
Iziphephele ezikhala ngokuhlukuluzwa kweleBotswana lezi ngeza kwamanye amazwe asezansi e-Afrika kumbe zigoqela ezeZimbabwe?
Ezikule ndawo esikhuluma ngayo kakhulukazi ngesaseZimbabwe.
Kungaphi lapho? Kusedukwe.
Yebo, kusedukwe.
Bakhala ngokuhlukuluzwa ngayiphi indlela?
Ukuhlala kwabo kube kuvele kungokwesikhashana ngoba iBotswana ayizamukeli iziphepheli kahle kahle. Kodwa-ke kusho ukuthi umkhandlu oyiwona obamele obabhekileyo yilo olapha eNingizimu Afrika, UNHCR olapha ePretoria, Brooklyn. Okusho ukuthi abantu abalapha sebenesikhathi eside impela iminyaka efika cisha iminyaka elishumi bekuleya ndawo abanye egcineyo lapho kuzwakala ukuthi kunemindeni engafika amakhulu ayisithupha. Kanti-ke siphinde size njalo ukuthi imindeni engaba isishiyagalolunye kumbe galombili yiyo kuphela esithe yasuswa kulezo ndawo yahanjiswa kwamanye amazwe afana nalakwasemelika. Kanti laba bantu babefake izicelo ukuthi kuthi lakudala ngoba nakho phela iBotswana ayamukeli iziphephelo okusho ukuthi bekungumlando ka-UNHCR ukuthi ubafunele indawo lapha bangahamba bayophephela khona. Kanti laba bebengakhethile ndawana thize kodwa bebedinga nje ukuthi bahlalise endaweni ehlonipha amalungelo abantu abayiziphephelo. Uhulumeni waseBotswana usebelandela abantu ukuthi hayi njengoba yinevele engabagcini usho ukuthi labantu kufanele ukuthi babuyele ngoba phela isimo abesibalekile kwelaseZimbabwe sesaphela. Esingakuzisike ukuthi isimo akhuluma ngaso uhulumeni waseBotswana yisiphi kahle kahle athi sesaphela esiyisona asicubula wasibona siphelile. Ngokunjalo wasetshela UNHCR ukuthi kufanele ukuthi aqiniseke ukuthi abantu bahambe kodwa abantu ngoba basho ukuthi hayi cha akukho lapho esingayakhona isimo kasizaguquki. Kwasokuthiwa abantu ngabaqale kabusha ukuthi bazobhalela ku-UNHCR bazocela bafake izicelo ezintsha ezokuthi baqhubeke bevikelwe. Kodwa UNHCR wathi nangalokho mako besakwenza lokho uhulumeni waseBotswana ngathi kabayidudule baphindele emakhaya akukho into angayenza ukuthi akuvimbe lokho bazovele bathwale nje babuyisele kwelaseZimbabwe.
Thank you so much.
Sibanda sithatha umlaleli jonga.
Thank you so much. Tinemtereri parunare. Hello.
Hello, wakabini.
Takasimba makasimba ndiyana.
Zinaitwa Christopher G.
Mkoma Christopher, muri kufona muri kupi?
Zimu Harare.
Harare, aiwa, tipeyo fungwa dzenyu.
Ya, ndokuti zvine iyo kutongora vamwe nevanhu vari kunze kuti dei vatongotumirawo magrocery vachibatsira nekuti zviri muno muHarare nemuZimbabwe yese hazvakaoma. Akuwa mari nhasi mangwana ino mukaifunga tengi saka haina chairi kumbobatsira. Shuwa nyika yatambura ende vanhu vari kufa nzara zvese zvakangoma hapana kana chakambonakira vanhu transport yacho hakuna dizili mafuta zvese saka haakutorarama nevari kuzino vacho vari kuzi vacho vanotopedzera vatoomerwa futi vari dzavo dzavanoshanda havachainjoya kwakungotarisa kukatambira tumari wakutofunga kuendesera vari kumusha saka ei akaoma dei basi inotatombobatsirwawo nedzimwe nyika.
Saka panogadziriswa sei mukoma Christopher?
Hai kuti kuzidea no vari kunze vaZimbabwe zvose zvavako ari kunyika dzese vamwe sevo musoro pamwe chete tikwanise kugadzisa namwe yatina yamuita manye kuti government yemuZimbabwe haine corruption vanongozvifunga ivo vega vanhu vachisafa ivo vari kudzira vachikutora havana zviri kuvarwadza asi vanhu vari kutambura zvisingaiti.
Thank you so much. Maita basa mukoma Christopher. Regai tinzwe tine mumwe muteereri tisati taenda kuna vaDennis Juru ari parunhare. Alo.
Makadiko mukoma jonga.
Ndakasimba ndiye navo.
Ndiva Simon ndiri kuno kuBotswana.
Mukoma Simon from Botswana, kumusha muchibva kupi?
Tinobva kumugokwe kwaDipijiri.
Gokwe inga nhasi gokwe iri kupisa tamhetina mukoma Charles Manyongodo wekugokwe zvakare. Tipei upfungwa dzenyu.
Nyaya muri kutaura mukoma jonga inonzwisa chiti nokuti zvechiwa kumusha hakuna kumira zvakanaka. Zvatangova kushuvira ndezvekuti vari kunze vanenge vawanawo tumari ngavazame kubatsira vari kumusha kuti Christmas yachona ingova yezawe riri nani. Nokuti haichafanani neyakare yokuti taigona kuswera tichimhanya namaraini tichidya tichiguta tichiita zvese zvataida iye zvino atongowana chikafu anovharira nhomba nevana vake odya achigutawo obuda vana vongondotamba asi vabva kubva kwavo vakaguta. Saka ndinokurudzira vese vari kunze kuti dei mama zamawo kuti chero mukasaenda zvenyu kumisha ikoko uko mutumirewo vabereki nehama neshamwari zvinobatikavo ingava mari kana chikafu kutengera vabereki chikafu. So kuno kunze kwenyika chikafu chinenge chiri nani tongotosafa pakupa vana maraita vachiendesa chikafu kumusha kundopa vabereki vedu nevana vedu.
Imimi zvii
zvandingangokurudzira vamwe
zvii zvamaitawo imi pari zvino nokuti dzimwe nguva makanonoka kuzoendesa chikafu chinosvika Christmas yapera vanhu vaakushaya zvokuita nacho chaa chakananga ane Christmas.
Hai isu tambozamawo takanga tichimboitawo mama wakirabhu kunoko kuunganidza chikafu saka tambenge tatumirawo chimwe chikafu kumusha ikoko notumarumari. Patati tichitengerawo vabereki mbeu dzekuti varime kumusha ikoko ndopatangozobatanzira nechikafu kuti vazame kungoona kuti vangaita sei.
Aiwe.
Saka kuri zviro iyo ndinokumbira kuna vamwe vese vari kunze kwenyika vane dzimari nevamwe vasati vabata dzimari kurumidza ayo muende temari kumusha nokuti nyika yekumusha kwedu haichina kumira zvakanaka.
Thank you so much Mukoma Christopher. Tinotendawo zvakare nekurudziro yenyu yekuti vamwe vange vachibatsirawo neurongwa hwekuumba masavings club hamuri kuita ndofunga uchatambirwa nevamwe vakawanda. Thank you so much.
Mazvitai
nyimukoma jonga. Tinotenda tungatomboenda
kuna vajuru. Siyakai kuchiro kona kunosipanda icingweni kodwa singakai kuye sikhangela abalaleli lapha ekhasinile VOA Ndebele kulo Joseph Nyati. Uthi yena kunzima badala thina ngeke siye ekhaya ngoba into zakhona ziyadula kasenelisi. Kuzoba lo Themba Socha moyo uthwena salibonani basakazi ngilibuka ngise South Africa eThembisa siyabonga moyo uyaphina njalo ubaba ukucaca phulo ongu member of parliament umeli wedalele parliament I think ngwenkulumane wosonxa ngaphambanisi uthi yena nxa mina njengomuntu osebenzayo ngingenelisa ukuthi ngithole khona ukudla kwansuku zonke asazi ukuthi abantu baza kuthini lonyaka ikhisimosi ivaliwe lonyaka spenduke kuwe Sibanda uyakhuluma lapho baba uphulu uthi ikhisimosi eZimbabwe ivaliwe lonyaka kayikho veli canceliwe kukhalenda uvumelana naye
asazi ngoba ethi lonyaka kanti masibhekisisa kahlehle ake sithi ukhisimusi mhlawumbe eZimbabwe empeleni wagcina kuba khona phela eminyaka emicishe ngamashumi amabili adlula kumbe kuphinde kweqe lapho kodwa maye kubona ngaleyo ndlela kuthi ukuthi ubunzima bakhona mhlawumbe uzama ukuchaza ukuthi ubunzima bakhona leyo kulonyaka kuthi ukuthi buyeqile ukudlala lokho akade bekujwayele okade kujwayelekile kanti bese bekele ukuthi angithi uhulumeni ubethembisa ukuthi njengoba ejintsha imali kanti futhi kunama kunemizamo lekade kuthiwa iyenziwa eyokuthi kuqinise isandla ukuze kube nenguquko ezomnotho kuthi ukuthi into zizoba ngcono kuyisimanga esikhulu kakhulu ke maki ukuthi konke lokho kwenza ukuthi abantu bakhale ngalindlela ngoba sesibonile nabantu ukuthi bathumela izinto nami ngendlela izinga selingathi iyaqala ukukhuphuka kanti nesomiso lesesikhona senza kube nzima ukuthi abantu bazimisele ngoba babona ukuthi bazolima babe nesivuno esithile okwenza ukuthi abantu babe sengcopheni ukuthi bazopha ngendlala ngamafishane ngithi empeleni uqinisile umnumzane ukuthi lonyaka ikhisimusi izoba ingekho ngoba nemali ayithengi lutho intengo yezinto iguquka nsuku zonke nezitolo ezinkulu sibonile ukuthi lezi ezibuya kwelaseMzantsi Afrika zithi azisazi ukuqhubeka zisebenzela kwelaseZimbabwe ngoba kakusasebenzeke.
Nxa ukhuluma laba abantu abangamalunga enhlanganiso yakho bathini bathi bahamba yini kumbe labo bathi kulalutho lokulanda lonyaka eZimbabwe?
Abantu laba babuya ngaphandle abalana into bayihambelayo emakhaya kumpe eZimbabwe makufika isikhathi sekhefu ngiyobona izihlobo abahambe empeleni ngoba nakho kukhona bangakuthola into esizoba nzima ukuthi makuyikuthi indlala ibhoke ngalindlela kusho ukuthi bazohlulwa imali ngoba makumele ukuthi bathenge yonke into kusukisela kwiSaudi kusukisela nje kuyo yonke into encanyana kusho ukuthi ibudget yabo izohluleka nokuthi banelise ukuthi bahambe isifiso sokuthi bahambe njengendwayelo babethonga umoya bathola ikhefu bebe naso kodwa ngathi epaketini kulapho kuzovele kuphuphukele khona kube nzima kubo ngoba imali edingakala lonyaka iningi kakhulu.
It's a quarter to 8 o'clock and a quarter to 2 o'clock ngemini enkulu lapha eWashington. Bayakhuluma jonke abantu badalo nyaka kula Khisimusi.
Ha kuna Khisimusi. Hanzi ingovharwa handiti.
Hanzi yakavharwa this year.
Yakavharwa. Regai tinzwe une muterera ari parunhare. Hello?
Hello?
Yes, ndiani avo?
Ndiva Mutambi.
Mukoma Mutambi.
Mutambi.
Wa Mutambe.
Mutambi.
Ehe. Muri kupi?
Ndiri kuHarare.
Maita basa pindai muchirongwa.
Tida upindawo panyaya ye Christmas.
Haisi hatisungotarisa Christmas chete tikutarisa nguva yatiri yekugadzirira zororo kuti zvii zviri kuitwa vari kumusha nevari kunze kwenyika.
Ndizvozvo. Tinoti kune vari kudiaspora vakaita moyo kuti havadi kuya kuno kuka nekuti ikukuru kundo vantu tibetsera nekuti ndio anoti ndachikafu chichi kuna hakuna chiriko.
Asi katinozoti zvitoro zvakazara baba mutande.
Zvakazara zvino musoro asi mari yekutenga ndopasina. Muri kuona tikungoshanda. Shanda kwa tukuita mari dzatikutanda dzeka hadzikwane kutenga. Ukaitambira nhasi mangwana acho haitenge mari yacho.
Yeah.
Maona.
Saka tingati iri kurohwa neinflation here.
Inflation iri kurohwa zuva nezuva. Maona. Saka zvinonetsa munoona zviri kuno kwedu kunoku zvekutoti nzara chaicho Christmas cake hatimbotasati tichatamba Christmas kana muri chaidzo hapana mufaro.
Yeah. Ko panyaya yezvekurimisa wei maamira sei wemi?
Zvekurimisa zvacho kazvinongotaurwa vajonga ende mukaona kuti mafarms aitofamba mamapurazi hamuna chimwe iko zvose gurereka kune kune nzara imwe inotyisa nekuti varimi tevachava kuchema. Hakuna zvekurimisa nemupusacho hakuna chivaitemba nekuti komandi yacho hurumende haina kubhadhara kwainotora zvinhu saka vanhu zvinhu vanozowana kupi.
Ya pakaoma. Aiwa tinotenda zvikuru baba, thank you so much.
Aiwa mbomupota muchitifonera vajonga tichitaurawo tine shungu chaizvo ende tinotera vestudio seven mazuva ese ndo yatinototi kwatinonzwa chokwadi chezvinoitika nekuti pane zvinoitika muno mukaisa hatizvizi totozvinzwa kubva kwenyiko.
Thank you so much, tinotenda. Rambai muchititsigira. Hatine mumwe muteereri parunhare. Halo, ndiani avo? Halo, halo, nhare yenyu inenge iri kuita ichimbodonai. Taurai tinzwe. I think connection is poor. We'll try to reconnect with you. I think it's
saying
okay. Vari kuti vanenge vati vari kuZambia ne
ana kunzisisa foni yavo izvo
haisi kunyatsoita zvakanaka saka vajuru havana kuzodzoka pachirongwa handiti. Ndombobvunza vajuru mazodzoka here tingango kusiyai makachema. Regai tiende kuna Dr. Sivanda. Dr. Sivanda.
Baba.
Vakawanda vari kunze kwenyika zvikuru vari muSouth Africa ndo vamwe vanhu vanobatsira nguva dzino dzezororo kuburikidza nekutumira zvinhu kumusha vana malaicha vachitakura nezvimwe zvakadaro. Muri kuona zviri kuitika here gore rino kuti even kana kune vamwe vari kunze vari kuchema zvinhu zvakaoma?
Tiri kuitika ndechekuti chero muno muSouth Africa macho mari zvayo yagara haina kunyanzoita zvakanaka. Handofunga muno mazuva mashoma adarika manzwa kuti grading inonzi mainvestment grade aya South Africa yakato inenge iri kutodonha chaizvo kuti yatobva painvestment country zvokuti vanhu vakutotya kuti vauye muSouth Africa vazoisa mari dzavo. Izvozvo zvinoreva kuti vanhu havasi kuwana mari zvakakodzeswa nemvera yavakajaira. Asi kuchinjwa kwakaitawo mari muZimbabwe mazuva apera kuenda kuZimdola iko kunoku. Kana rikasagara rakapegwa richingodonha zvarinenge richiita nemaprize acho achingoita zviya, vanenge vari kunze vangakwanisa zvavo kuti zvishoma zvavanenge vatumira zvibatsire. Asi nyaya inonetsa muzimba kuti maprices acho anenge ari kutoda kudarika yekuno kuSouth Africa. Saka kana maprize acho achitoda kudarika yekunoku, saka mari yekuno kana yaenda ikoko yotadza kutenga zvakare imomo muZimbabwe tingagoni kutenga. Zvinotoreva kuti hapatisina chavanogona nekubatsira nezvazvo. Asi be zvainzi mari yekuno yaitikatumirwa ikoko vogonawo yosvikawo ikoko yotenga zvakati wandei zvinotora nani. Asi ukada kuti uri kuSouth Africa woendesa kuzonzi kuti vanhu vararame muvatengere grocery motoda kutumidzira 2000 iwo muSouth Africa macho uchitoti 2000 yacho ndiyo yaunotambira yaunorarama nayo. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho havangakwanisi kurarama ka ndiyo nyaya iri kutonetsa iyoyi.
Pakaoma. Tinotarisira kuti manga muchibatsirawo zvizvarwa zvezimbabwe zvakasangana netsaona mazuva apera zvakasungwa makambani, mungangozivisa vateereri kuti masvika papi nenyaya iyi?
Tichiri mubishi kushanda nezvenyaya yakatowanda iri kutoenda. Ndo zvimwe zvokuitika muSouth Africa zvokuti mazuva ano pari kunyatsosungwa vanhu zvakawanda. Nhasi unouyu tatoburisa ndofunga kuti kubva pavhiki rakapera taburisa vanhu vakusvika 200 and something muhilbo vakasungwa muno mevari kusungwa. Vamwe vari kutiudza ivo vekumakambani vavavo tatonzwa iko zvino nhasi kuti umwe akatosungirwa kuti chii murodhi kuti anga ane pemiti inoti iye ndi diesel mechanic asaka wani kwa chita sei achi driver saka izi hatizi tombo zinakuti pane mhosva yakadaro yekuti munhu anonzi wachinja trade it can never be a criminal offense hatitatomboiona hatitatomboona nemutemo wacho saka tirikuda kuti vatipochi vatipo macharge sheet acho nekuti zviri kuitwa vanhu vari kutorerwa machance asingaiti vanhu vari kuabuse vanhu vanobva kunze nenzira inotyisa chaizvo zvekuti vaya vakambotogwa vangava vari kupretora vakaiswa kulindela tamonzo wakuti kulindela vabviswa vakazodzoserwa saka zviri kuitika ndozviri kuitika pasi panapa muSouth Africa vanhu vakawanda vari kusungwa saka totokurudzira kuti vanhu vaite sei vauye vatizivise nekuti kazhinji kazhinji kana vachinge vangosungwawo nekuti mawandiro acho makoti ari kutotadza kutogara nyaya dzacho vadzitaure within 48 hours asi nekuti vanhu havazivi uye kana vakasungwa haugoni chero kutaura vanhu vanosungwa vodarika 48 hours vogara vakangochengetwa mumapolice station vasingasununguri saka vanenge vangosungwa ngavatidzivise nekukurumidza kuita kuti kana 48 hours dzangopera vasati vapinda mukoti vobva tiudza tobva tataura nemakoti nevanhu vehome affairs kuti vaburiswe.
Thank you so much, Dr. Swanda. Please do stay on the line. I think tine muteereri. Hallo? Hallo? Yes, ndiani avo?
Vasamanyanga.
Vasamanyanga, muri kupi mukoma Samanyanga?
Kuna Zambia.
Zambia, which part of Zambia?
Pa border pa Chirundu pana pa Dzizapo.
Chirundu aiwa nyaya tirikukurukura ndiyoyo ndoona kunge nhare yenyu irikumboti dzimwe nguva yemboda kuti itambe matrix manje. Ngati vatangoti gaga kudya kwemukwasha.
Chokwadi asi muri kumaikadzikumurefiko kwenega ti tikanganyoka kuno kumisa tinenzara muziziva
isisu tiri kutotiwo imi muri kudiaspora kuzambia itai muchikanda ofuti kumusha musavakanganwa
isi hatingambokangamo kumusha nekuti ndoka tikabvaka totiziziva kuti takatiza kuya kumhaka iyoyo vanonyanisa kuziva
izvozvotakanga
yakanaka asi mazuva ano hazvite
zvinhu zvachinja
aichokwadi asi hazvinei mwari ndakuziva zvese zvinoitika izvozvi
aiwa zvinogadzirisika baba hanzi chinhu chese chinosvika pachinogadzirisika
ichokwadi hakuna chisingatereka hanzi chisingatere chinoshura.
Thank you so much.
Maita zvenyu.
Thank you Samanyanga. I think tine mumwe muteereri Mutunga.
Makadi muteereri Linjani.
Ndipamu makadiwo.
Aiwa tinofara tirikutaura nani?
Kutaura na Mr. Round.
Mr. Round.
Ehe.
Ndire kutamba here zita kana kuti ndiro kwaro.
Andro chairo chairo.
Okay. Samati bata muri kupi?
Ndiri muHarare.
Wakamira sei?
Ii baba zavawo mavhini.
Eish.
Taito voti nguva yamugabe ngaitorira niko zvino zvatowesi.
Kuti kudaro here?
Kana tisi pasati vati tichaitamba zvakanaka here nekovakaita zvinhu kundoku.
Asi matanga henyu kuigadzirira.
Tinotoshaya pokutangira chaipo chaipo.
Aish.
Nakureto wakazopinda watavutanza moto chaio chaio kupisa chaipo chaipo.
Asi kamukoma raundi hanzi makata anoshura materu.
Kwatakabva ndiko kure achingoti rambai makashinga rambai makashinga kutikanaso.
Kamunofanira kuramba makashinga sekuru makangoregedza kushinga zvese zvinodonha pasi
musikarinhiko
munoziva makamboona kushinga kwakaita bhande kana ratinosungisa trouse chimbofunga kuti rimwe zuva rinongoti ndaneta mabhande ese ongodonha chii chinoitika
ipapo
saka rambai makashinga sekuru
panoda kwatosvika wajonga mwona kuti mabhezi adarika pakombe chachaita ikwira 50 cents ichionai nhasi une yatoe kuma $7 $10
kombi
chingwa chanyenya icho chaimboita mari ichi chaaramba chiri padhora kachikwetawo padhora 10 cents chichidzika chichingodaro katikozoti hatichakwanisa kuchitenga chatoe ku $20
nelofre chingwa
lofre chingwa chero chao saka Krisimasi munoziva kuti ndipo panomwa tii wakawanda wacho saka chichazvikwanisa here zvakadaro.
Aiwa panenge paipa sekuru
ari munoziva kuti tikasangana nekumamisha ndipo pavanotoesa marisero yaya takuzazavo chingwa kusa majemu akufara nguva yacho iyo.
Kare isi tichikura sekuru pane chingwa chimwe chee chinge cha bozi chingwa chainyoreswa kuma shop 2 weeks before Christmas. Saka chikakasika kudelivwa chinozoita mamolo dzai kana kuita inonzi chakubvuvu pashona. Saka ichocho manje achairaswa aiwa chaizopiwa vana vaingoisa sugar mudish nemvura. Mochichipiwa muchinyika imomo manje hakusi kunakirwa neChristmas iko.
Ichokwadi, muri kutaura chokwadi. Bati mazana hakusisina manje.
Hakusina chingwa chai kuti chiteta chakubvuvha chichawanika chineta chakubvuvha.
Tere mnongo zviwa zvipedika zvekuti kanzi sapa wanaka. Ndaba munini wanitonetsa zvifambe zvinhu zvacho.
Aiwa tinotenda zvikuru sekuru maita basa zvikuru.
Ndatenda.
Thank you so much.
Kangele njalo. Siyabonga mlaleli sikhangele abalaleli kuviyo indebele kulo Denzel Ngqobani Ncube. Uthi wena sicela nxa sifika besiyekele sithenge direct ngamarand ngoba into yokuntshintsha imali yinkunzi ngestyla lokho. Ukholwani moyo uthi wena salibonani basakazi ngilibuka ngise Cape Town eKapa. Nami ngithi hayi ikhisimusi eZimbabwe ayikho loba nje singavala imisebenzi yethu lapha ngeke siye ekhaya. Kuzoba lo Stanley Melchizedek Ndlovu uthi wena kunzima kwelakithi basakazi kodwa ekhaya ngiyahamba uthi wena kodwa ekhaya ngiyahamba ngiyobona ingane zami ukudla amakhosikazi ethu ayeza istokfel uma unyaka uphela bayashera kube lula engkuthengileyo zimpahla zokugqoka indlovu enkulu ke leyo u Stanley mbona ukwele South Africa Nimzana Sibanda siqiba nje uhlelo lwethu mazwi bani ngathanda ukuvala uhlelo nga ungathini abantwini bezimbabwe ababhekane lobunzima obungaka
engingathanda ukuthi ngikhuthaze ngakho abantu kumbe ngibagqugquzele ukuthi nakuso zonke lezi ezikhathi ezinzima kangaka nalapha abantu mhlawumbe bengaliboni ithemba ukuthi lingaqhamuka kuphi kubalulekile ukuthi abantu babambane kanti siyasiza ukuthi bakhona abanye abathi kufanele ukuthi laba abantu abasuka ngaphandle bangathumela imali ukuze abantu bahlupheke baze babone ukuthi kunzima kangakanani siyakhuthaza ukuthi abantu kababambane abantu kabasize laba abadinga usizo kube kusokuthi imindeni lephumele ngaphandle kwelizwe ingakhohlwa lemindeni esekhaya ngoba ithembele kubo asibhekelele ukuthi ukusiza lokhu kuyikhona ukuthi ngaguqula umnotho waseZimbabwe ngoba kunezinkinga ezinkulu kakhulu mhlawumbe ezingalungisa lokho kodwa ukuze abantu basinde izingane ziqhubeke ziye esikolweni nabadala abayiboni iningi labelisele emakhaya liyadinga ukusizo labangaphandle ngakho sikhuthaza ukuthi ngakube khona ukusebenzisana kube khona nokwenza lezo yitokufela uma kuyitokufela nokusebenzisana nabamalayisha abathembekileyo ukuze abantu bangalahlekelwa zimpahla nempahla zifike futhi ngesikhathi esikahle ukhisimusi ungakadluli
bachidimbo mkoma wangu tichivhara chirongwa
Ndinotoda here kukurudzira kuti vari kunze kweZimbabwe nevari muZimbabwe ngavashandisane vabatsirane vazhinji vakaenda kunze kwenyika vari kunze kwenyika ndo vana vakasara kumisha vabereki saka vanototarisira kune vana kuti vavabatsire nezvavanenge vachida chikafu zvekupfeka nevana vanoenda kuchikoro saka tinokurudzira kuti pasava nemunhu anotsamwa achiti aiwa izvi zviri kukonzerwa nekuti vanhu havagoni kuvhota kana zvakaita sei sei nekuti zvinotambudza vanhu vasina zvavanogona kuita kuti vagadzire mamiriro ezvinhu ndosaka tichiti tikukurudzira kuti vanhu vashande zvakanaka vashandire pamwe chete uye kushandana namaraicha vanotakura mbatya vachienda kuZimbabwe kuitira kuti vazive kuti vanotakura mbatya zvanande vapi vachidzisvikisa kumusha kisimusi isati yadarika kuitira kuti vaberekiwo chero zvakaoma sei asi vaonewo chekutarisirawo nepahoridhe yatiri kupinda iwayo
Dr. Spanda, maybe you can do the same in English.
Thank you very much. We want to encourage, you know, Zimbabweans both in the diaspora and in Zimbabwe to work together, despite the difficulties that people are currently facing in terms of, you know, the economy in particular. We are saying that, you know, those that are in the diaspora should not think that, you know, they will be punishing anyone, you know, who is in Zimbabwe by not, you know, supporting the families, because the majority of the people that have remained in the country are mainly the elderly that depend on the children that are outside. As much as we know that economic conditions can be very difficult, you know, in the diaspora, but we urge those that are in the diaspora to continue supporting families at home to ensure that the little ones that go to school can still go to school. They can still have not as a completely bleak, you know, festive season, but they can have something to look at and something to receive. And we also encourage people, you know, to work together, especially in sending goods at home to ensure that they can blacklist those people that transport goods who are not trustworthy, so that they are not given
people. Thank you
there are
so much.
People that are losing their goods to untrustworthy, you know, carriers.
Thank you so much, Dr. Swanda. That's Dr. Vosumuzi Swanda of the African Diaspora Forum. You also heard from Dennis Juru, International Cross-Border Traders Association President. My name is Jonga Kandemiri. Thank you so much and good night.
Lami untunga milinkoma lilali.